Sevecilik varum sbab ne vale kunze kwenyik Sevecilik vano iwa iyo a majority of vana vezimbabwe kuzvara nhasi takagara pasi tikatarisa mamiriro enyika yedu yezimbabwe tikaona kuti zvinhu zvamira zvakanaka nyika yedu yezimbabwe tikarangarira manzvi akataurwa nevatungamiriri vedu vakaita sauvava Joshua Nkoko vakataura kuti nyika yedu yezimbabwe haisi kuzofa asi vechidiki vachasimuka kugadzira nyika saka takazvipa mandeti takazvituma isu sevechidiki kuti nguva yedu yasvika yakataura navankomo kuti tisumuke sevechidiki vezimbabwe tibate ndima yekugadzira nyika yedu takatarisa isu pakati pedu sevechidiki mutungamiriri wechidiki anogona kutitungamirira isu anogona kutibatanidza tese zvisinei kuti unogara kumusha kana kuti unogara mumadhorobha zvisinei kuti unoshanda kumauto kumapurisa kana kuti an ordinary citizen zvake mucivilian takatarisa mutungamiriri akamboshanda nevechidiki zvekuti takatarisa mutungamiriri akambosimudzira vechidiki takatarisa mutungamiriri anogona kutibatira nyaya dzedu isu sevechidiki takabuda isusu nemutungamiriri watinoti Sevier Kasikwe
imi vamusipa muri kutaura makamirira vechidiki muri vechidiki vari kubva kupi muri kubva kumapato here kana kuti kumasangano emachechi mungajekesere veruzhinji here apa
chirongwa chedu tiri kubatanidza munhu wese wemuzimbabwe hatisarudzi tine vanhu vakabva vari kubva kuzanupif tine vanhu vechidiki vari kubva kumdc tine vechidiki vari kubva kumasvondo akasiyana siyana tine vechidiki vari kubva kumaorganizations akasiyana siyana tine vechidiki vari kubva kumusha vari kubva ezifaezana chorocho ezifaezana kuzasi uko nana chimanimani nyika yese yasimuka kuti tibatane chirongwa chedu tiri kushanda nemunhu wese
ivo vakasukuwere makagara navo here pasi vakawirirana nezvamuri kuita izvi
vakasukure vaona and vanzwa chikumbiro chedu sevechidiki vari kunzwa zvekutaura nevechidiki vese mufunga havasi kutorarama zvano vachifonerwa nevechidiki kubva kwese vachiti vaiwa mukoma please ngatibate ndima izvi tibatsireiwo titungambirireiwo vakasikwere kapa one example zviri kuitika mumahospital zedu tiri kuiti isusu vechidiki guku raundi yekutanga hatinamboiona tatiri vadiki asi guku raundi yechitu yakuitika muzvipatara dzedu tiri kuiona and tiri kuafecta isusu vana vadiki vechidiki vana vari kupera muzvipatara nekuti hakuna madokta ndevechidiki madokta acho akadzingwa ari kudzingwa muzvipatara ndevechidiki
kune vamwe vari kutiwo vamusipa imi nevamwe venyu maungana muchishandisa Tyson Wabantu Movement kuti musimudzire vakasukuwere asi vachitizvo vakasukuwere vakanga vari gurukota muhurumende yavamugabe inova hurumende iri kushorwa zvikuru kuti ndiyo yakanga iri pamberi mukuputsa upfumi hwenyika kusvika pari zvino munoti kudii
ndinotaura kuti inini patinotaura meseji yedu pane point one yatinosimudzira yekuti tiri kurarama tese munyika sevanhu patinoti isusu vakasikwere titungamireiwo hatisi kuti vakasikwere ingirozi Gabriel munhu akachena asina kumbotadzawo asi tiri kutaura mukurarama kwedu sevanhu pane zvidzidzo zvakadzidzwa zvakakanganisika zvinogadzirwa asi zvatakamiririra nguva ino zvekugadzirisa nyika yedu zvihombe pane zvakakanganisa hongu zvakakanganisa hongu zvitadzo zvaivepo asi tiri kutaura kuti zvakatara hongu tazviona asi nguva yekugadzirisa yasvika manje
vamwe vechidiki vamusipa zvikuru vari kumapato anopikisa vanoti izvo vaigara vakachema chema kushungurudzwa kurohwa kupambwa panguva iyo vakasukuwerere vaiona nezve vechidiki mubato ravo. Imi munoti kudii, munovagutsa sei kuti vange vari kumovement kwenyu?
Tikatarisa kuti hongu pane dziri kutaura, but tiri kuti sisi muri kutaurawo pane zvimwe zviri kutaurwa zvisiri chokwadi. Hatisi kuti hapana zvisina kumbokanganisikawo apo neapo, asi zvakawanda zvacho zviri kutaurwa nevamwe panze apa pane zvakawanda zvacho zvisiri chokwadi. Saka patiri kufamba semovement pane zvakawanda zvatiri kutaura, chokwadi chakawanda chatiri kubudisa kuti wonai nyaya iyi iri kutaurwa apa. Aiwa, chokwadi ba.